Problem yechirwere ichi ndeyekuti pane musiyano pakati pevanhu vanobatwa nacho nevanhu vanofa. Nenyaya yekuti manhamba evanhu vanobatwa anowedzera. Paanotanga kudzira, kazhinji evanhu vanofa anotanga kuwedzera. Saka even maonero aiita nyanzvi nana mazvikokota vakawanda ekuti chirwere ichi hachiparadzi kana kuuraya semaurayiro aiita dzimwe mhando kana kuti mamwe mavariants acho. It can be mistaken. Kunogona kuona kusiriko.
Tikatarisa kazviri kuitika muZimbabwe nemuno muAmerica, tiri kuona kuti vari kufa nekubatwa nechirwere ichi tichitarisa uwandu hwavo hunenge hwatidzikirei. Zvinoreva kuti chaakunopera here?
Zvekare iko zvino kuti tisvike pamaconclusions ekuti chirwere ichi chaakupera, hatizivi zvakare kuti tinogona kuwana imwe variant here, ende zvakare variant iyoyo inogona kurwarisa vanhu kusvika papi. Asi chikuru chiripo ndechekuti manhambazi evanhu vari kubatwa, vakabatwa nechirwere ichi, ari kuita kuti vanhu vakawanda vave nemasoja anokwanisa kurwisana nacho chirwere ichi pavanozochibata futi panguva inotevera. Saka tingangoti chirwere ichi chiri kuita slowly change from a pandemic to being an endemic disease.
Zvinorevei mungatsanangura?
Kana disease yava endemic, chinenge changoo chirwere chakapararira chinowanikwa, chekuti vanhu vanenge vachingorarama vainacho. Ndinofunga kuti ndiyo hope yedu hombe yatinayo. Asi zvekare nyaya yemavaccines yagara iri kungoratidza kuti vanhu vakavaccinatwa nokuboostiwa vari kurarama zvikuru. Vazhinji vacho vanorarama vasingatombonyanyi kurwara.